is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera ndira 31, 2015. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinenge tichiunganidza vanhu musangano yatinenge tichiita iyoyo tichitaura nezvenyaya yekuti bumbiro idzva remutemo ratanaro. Ko mitemo yacho inoitira kuti inoenderana nezvebumbiro idzva remutemo ichaiswa rini, uye mapoka akanzi achaiswa anobatsiridza utongi hwejekerere, hatingati manational institutions, achaumbwa rini.
Masangano akazvimirira oga opinda muvanhu achizeya nenyaya dzebumbiro remitemo.
Parizvino tichiri mushishi rekuti tichiona kuti mitengo iripo izvozvi yasiyana zvakadii nemitengo yayeyepo zvinhu zvisati zvamira saizvozvo.
Sangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitrust rinoti richiri kuda kuongorora kuti nyaya yechipatara chavo yekushanda nemakambani akazvimirira haizoite here kuti varombo vatadze kuenda kuchipatara ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muchipatara chechitungwiza muzvare Audrey Tasara Narwo varamba mashoko ekuti mushandira pamwe wavari kuita nemamwe makambani akaita sana Dove's Funeral achapa kuti zvinhu zvidhure kune varombo. Sangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust riri kugunun'una zvakanyanya nenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Tasara Narwo.
Kuti zviri kudhurira varombo handifungi. Isu sachipatara takaona zvichiti rerukira kuti tiwane maservices ese kuti akauya achida kutorwa x-ray anowana x-ray department ichishanda, akaenda kulaboratory, akaenda kufamasi. Pano kuti munhu arapwa nadokta, dokta ooda wobuda kunze kwechipatara, zvinogona kunonotsa management yake nana chiremba.
Ko panyaya yemochari apa pari kunzi munenge muchishanda neDoves mukajekese kuti zvinenge zvichifamba sei?
Kushanda kwatiri kuita neDoves ndikakuti zvinoti neatinoti majoint venture partnerships nekuda kwemamiriro akaita munyika medu. Takaona kuti tikashanda nevamwe vanawo maresources vanogona kubatsira kuti basa redu rirambe richiendirira mberi. Vemochari tiri kuita mubatanidzwa neDoves kuitira kuti maservices zvekare kuti munhu noti tikatarisa maburial order vanovawana pachipatara. Sataichiita kuti kana vakawana veDoves varipo vaya vasina mapolicies vanogona kubva vawana maservices acho kubva kuDoves, vane vachitibatsira zviya zvatinoti embalming yemabodies.
Asi hazvidhure here muchienzanisa nezvamanga muchibhadharisa imimi?
Hazvidhuri.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muchipatara chechitungwiza hospital muzvare Audrey Tasara Narwo vari parunare muchitungwiza. Tabatawo mutauriri wesangano rechitrust rinomirira kodzero dzevagari vemuchitungwiza vamavela Skumalo kuti tinzwewo divi ravo.
Tingati tiri kufara zvedu nokuti musangano hongu takaita mushure mekunge tambosimudzawo dzimwewo nyaya dzataida kunzwisisa maererano nezviri kuitika pachipatara kuti mibatanidzwa iri kuitwa iyi yatingati pachirungu matriple P's kana kuti majoint ventures neprivate sector hazvizokanganisi here mukana wevagari kunge vachiwana utano kana kuti kurapwa kwakanaka zvakare kuine mutengo unoita kuti veruzhinji vanotambudzika vakwanise kuwana maservices akaita sekurapwa. Saka pamusangano tine zvatakavimbisiwa nava Obedaya Moyo, CEO Dr. Obedaya Moyo, vativimbisa kuti aiwa zviri kuitika izvi hazvizi kuzoita kuti mitengo yekurapwa inge ichiwanikwa ichikwira, asi izvi inhaurirano chete yaivapo. Saka takuzomirira kuzondwa kubva kuvagari, nokuti ndo vaiuya kumahofisi kwedu vachichema vachiti hatizi kubatwa zvakanaka nenyaya yemitengo iri pachipatara chechitungwizi.
Tichipa muenzaniso, makati mochari yechipatara inenge yava pasi peDoves. Vanhu vari kubhadhariswa mari yakawanda zvakadii neDoves zvichienzaniswa neyaibhadhariswa nechipatara chisati chakushanda neDoves?
Pari zvino tichiri mushishi rekuti tichiona kuti mitengo iripo izvozvi yasiyana zvakadii nemitengo yayeyepo zvinhu zvisati zvamira saizvozvo.
Mutauriri wesangano rechitungwiza Residence Trust vaMavelas Kumalo vari parunare muHarare. Mamwe masangano akazvimirira oga akaita seZimbabwe Human Rights Forum neCenter for Community Development in Zimbabwe ari kuita misangano nevagari kutanga svondo rinouya kuti vakurukure nezvebumbiro remitemo iro vanoti harisi kuzadzikiswa zviga zvaro. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe vaPhilip Pasirai.
Tine urongwa huripo hwekuti kutanga vhiki rinoteera tichange tichivhizitira manzvimbo dzakasiyana-siyana zvinosanganisira Mutare, tichaenda futi kuchinoi kumarondera nekubhindura. Kwatichanosangana nevemapoka akasiyana-siyana vaya vatingati pachirungu mastakeholders tichitaura nezvenyaya yekuumbwa kwemitemo, tichitaura nezvenyaya yekuumbwa kwemapoka anobatsiridza nyaya yeutongi hwejekerere. Takaringana nebumbiro idzva remutemo pachapter 12. Saka tinenge tichiunganidza vanhu musangano yatinenge tichiita iyoyo tichitaura nezvenyaya yekuti bumbiro idzva remutemo ratanaro, ko mitemo yacho inoitira kuti inoenderana nezvebumbiro idzva remutemo ichaiswa rinhi, uye mapoka akanzi achaiswa anobatsiridza utongi hwejekerere atingati manational institutions achaumbwa rinhi. Nekuti tiri concerned hysteric sevemasangano akazvimirira oga iwo andataura nevamwe vatinosenza nawo kuti constitution yedu yakasoitwa muna 2013, asi zvaikaitwa muna March 2013 pave negore nekuraudzira constitution yavapo asi mitemo haisati yauiswa. Mapazi ehurumende aya anobatsiridza utongi hwejekerere manational institutions haasati aumbwa. Saka isi tinofungidzira kuti aiwaka rikati taure nevanhu tiise nyaya iyi kuvanhu.
Muri kumboedzawo here kuti munge muchiita hurukuro neiyo hurumende yacho nedare reparamende kuti munzwe kuti ko chii chiri kupa kuti vadye manonoko?
Tiri kuita musangano neveparliamentary portfolio committee. Misangano yatiri kuita nemaparliamentarians ndeyekuti tiri kubvizvisana nezvenyaya yekuti mitemo iri kufanira kunge ichiitwa inoenderana nebumbiro idzva remutemo inofanira kunge iri mitemo iri democratic.
Avo vanga vari mukuru weCenter for Community Development in Zimbabwe vaPhilip Pasirai vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiina amai Loveness Mudzuri, mudzimai wechidiki uyo achangobva iye kumusangano mukuru weAfrica Union wanga uri kuitirwa kuEthiopia kuAddis Ababa wapera nasi. Amai Mudzuri mumwe wemadzimai vechidiki vaviri avo vakawanikwa ivo vachikwidza nyaya yavo kuZimbabwe Constitutional Court munguva yapfuura yekuti hurumende iwanikwe ichidzika mutemo unorambidza kurodzwa kuvanasikana vasati vasvitsa makore 18. Amai Mudzuri vachange vachitipa ivo nhoroondo yekurodzwa kwavakaitwa vachiri musikana wechidiki. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Loveness Mudzuri.
Tinokuchingamidzaiwo neMrs. Mavelas.
Mungatitsananguriro kuti makafamba sei kumusangano weAfrica Union uyo wapera nasi?
Tingati at least tinenge tiri kuita improvement muno muAfrica. Tingati takafamba zvedu zvakanaka. Zvakanotisa kuti muAfrica maissues emawomen ari kukwanisa kudiscaswa tisingasive zvedu kuti pane something here chiripitika
ndedzipi nhuna dzaungade kuona dzichigadziriswa kuburikidza nemusangano iwoyu tichitarisa kuti pari zvino president robert mugabe ndovawanikwa vachidomwa semutungamiri mutsva wesangano iri
It's good, at least matombo ndudzo wangu kuti zvemupresident ndovaka ningirikin. Ndingangoti tinewa problems akawanda sevakadzi. Zvinotoshamisa kuti pane ino nguva vakadzi vakawanda vachiri kuenda kumenstrual period yavo nemachira havasi kukwanisa kutenga mapedzi. Zvinhu zvinotoshamisa vakadzi vakawanda vachiri kutomborohwa kana muzimbabwe kana around africa cheche vakadzi vakawanda vachiri kurohwa vamwe vachisati vakutombobvumidzwa kana kuenda kumabasa zvinhu zvakawanda zviri kusangana nevakadzi vakawanda kana vana vamwe vari kungotiziswa vabereki havasi kumbonzwisisa kuda kutarisa kuti chii chinotarisirwa pamwana wavo anoda kuiteiwo muupenyu saka ndedzimwe nhuna dzatiri kungosangana nadzo sevakadzi
titsananguro kuti iwe zvakafamba sei tinonzwa kuti wakange wakarodzwa uri mudiki
ehe ndakarodzwa ndine 16 ndakange ndaita pamuviri ndobva mai vangu vazozvidiscover kuti zvoni ndine pamuviri at 16 after 6 months of pregnancy ndobva vatonditi zvoni enda unoroorwa ndakabva ndatongoenda unogara nemurume wangu andinaye izvezvi ndakanyora o level yangu at least but handinozokwanisa kuenda kua level kana kuenda kana kucollege kana kuita
Saka iwe semunhu akarorwa achiri mudiki zvii zvaungakurudzirawo vamwe vabereki vakateerera pari zvino
ndingoda kukurudzira vabereki kuti nyangwe zvikanzi nhamo yakaoma sei kana kuita sei bhozi nyangwe zvikadika its not the only solution yekuti mwana ngaarorwe kana kuti mwana enda bhozi tikada kutarisa kuti zvona vabereki vakaonda chiruisa kuti varodze vana vavo its either vari kufunga mari dzavo kuti zvoni mwana uyu akura kana kuti aita pamuviri saka ngaarorwe havasi kutarisa mwana achiri kuenda kuchikoro vamwe vari kungorodza just because vari kutarisa mwana akura iva havana chekudya vari kuda mari mumba saka zvaini kuti vari kungorodza saka ndinongova advhaisa kuti ngavambotarisawo maabilities evana hazvina basa kuti mwana kuchikoro ari kugona kana kuti asi kugona at least ngavatarisa kuti mwana wedu anokwanisa kuzoitewo mangwana chii chaanokwanisa kuita kuti azvimiririre iye semunhukadzi
pari zvino uri kurarama nekuita mabasa api semudzimai uyezve uri kutambirwa sei munharaunda yaunogara tichitarisa kuti wakarorwa uchiri mudiki
izvezvi zvandina chandiri kuita ndakangogara pamba ndinongoswera nchingoitawo mabasa emumba ndakaroorwa munharaunda vandakakurira saka nauchifamba hususina that respect iyaya yeah, waisimbowana uchiri mwana mudiki uchiri kuenda uchikoro uchizwo vachinzwa kuti wakahwina uri hwina prize vachikufarira vakutokona kunge bad influence kune vana vari kukura
apa wagara makore mangani uri mukurodzwa kwawakaitwa uko
ndane 3 years
sekuona kwako pane zvingadai zvakaitwa nevabereki kuti pasawanikwe pachizoita dambudziko rekurodzwa i
ndingangoti dai vakakwanisa kana kungondichengetawo ndakakwanisa kuenderera mberi nechikoro ndandine hope ndine madreams andinoda kuachisa
aiwa vane nzeve vanzwa tinokutendai amai Loveness Mudzuri kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mplanga Nyahuye ndiri muWashington
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa vatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandembiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa matambudziko anonzi achiri kutarisana nevagari vekuChingwizi kunyange hazvo vakabviswa pakamba yeChingwizi vachiiswa kuNuanets Range. Muhurukuro yedu tinatsachigaro weMasvingo Rural District uye vari nhengo yeZANU PF Kanzela Kilazivu avo vanotanga nekutsanangura mamiriro akaita zvinhu kuChingwizi.
KuChingwizi chikumbiro chedu ndechekuti dai hurumende yabvisa vanhu nekuti inzvimbo isingafani kugara vanhu, inofanira kugara mhuka. Haina mvura. Nzvimbo yekuChingwizi ine zvinyavada zvinoruma. zvinyavada zviyazvekuti zvikaruma munhu unofa ipapo ipapo. Nzvimbo yekuchingwizi inzvimbo iri kugara vanhu vasina kujaira kugara upenyu hwakadaro. Vanhu vedu vanga vajaira kuti kana mvura ikanaya vanotanha murivo wavo werute, vanotanha derere, vanotanha hova, vanotanha imwe mirivo yemusango. Kuchingwizi hakuna zvose izvozvo. Vanhu vekwedu vemunzvimbo medu vanovaka dzimba vachipfirira nouswa. Kuchingwizi hakumeri uswa. Hakuna uswa hwacho hwokuti vapfirire. Matende avakapiwa akudambuka, ari kutsva nezuva uye nokuniwa nemvura. Vamwe vanovata vakamira kana mvura pairi kunaya iko zvino. Pazvibhorani zvakacherwa zvakawanda zvoswa kumapete 6 ndozvinobuda mvura, asi mvura yacho inovava. Mvura yacho haimwike. Mvura yacho ndeyainomwa nemombe kuti dzikore nokuti ine munyu kwete navanhu. Mvura yacho haikwanisiki kuti ungageza nayo kana kuwacha nayo. Saka chikumbiro chedu ndechekuti makondisheni, makuriro akaita vanhu ava vachigara kunzvimbo dzavo, dai vabviswa vaiswa muna mamwe mapurazi. Inzvimbo yeirrigation. But pari zvino izvi hatitariviri kuti irrigation ingaitwa in any time or in any near future. Saka tinokumbirisa kuti dai vanhu vabviswa vatsvakirwa pavanogara savanhu, kwete kugara semhuka.
Asi kavazivu, pakamboita mashoko ekuti vanhu vanga vari pachingwizi vabviswa vachiendeswa kuNwanetsi Range.
KuNwanetsi Range kwacho ndiyo nzvimbo yacho yemuchingwizi. Vakanga vari pakembi imwe chete, pakembi one camp. But panzvimbo yavari pacho vari muma 1 hectares. 1 hectare iyi vanenge vari baba navanakomana vatatu, vana vakadzi vavo, adova 4 families kai, dzese dziri mu1 hectare. Mungararama sei? Uye 1 hectare yacho haisi 1 hectare yakakiliwa. I1 hectare yesango ina mazimiti yaunoda kupedza futi nguva uchikiliya, endo uchikiliya namavoko usina mari yacho.
Mati mambogarawo here pasi nemapazi ane chekuitawo nenyaya iyoyi kuti muise musoro pamwe chete paonekwa kuti dambudziko iringagadziriswa sei?
Dambudziko rekuchingwizi hapana munhu asingariziri kubva pakatanga kunaya mvura. Hapana munhu asingazivi problemu iyoyo yavanhu ivavo muzimbabwe. Tingareverana nhema. Chinongodiwa ndechekuti dai kwawanikwa nzvimbo yokuti vanhu ivavo vaende. Chikumbiro chedu ndechekuti kune vanhu vakawanda vane mapurazi mahombe. Isu tiri kuti aiwazi vanhu vari kuchingwizi i57,000. Saka kana vanhu vakadero, tine dzimwe nzvimbo dzokuti pamwe kune vanhu 40 vane mapurazi akakura zvokuti anokwanisa kuhausa dzizi 54,000. Vasingakwanisi futi kumarima mapurazi acho, musina kana production mapurazi iwayo. Hurumende dai yatora yahausa vanhu vakawanda. Hakuna munhu anori muZimbabwe anoti azive kuti vanhu vekuchingwizi pavakagara hapaiti. Asi kuti nzvimbo dai yawanikwa, dai vamwe vanhu vane mapurazi maindividuals asiri productive vatorerwa, apiwa vanhu mafamilies agara zvakanaka.
Ko masangano anobatsira vari kubatawo sei dambudziko repachingwizi, zvikuru tichitarisa repekugara iri nezvekudya?
Ini sakanzela une vanhu vakaenda kuchingwizi ndoona sokuti hongu vanhu vakabatsirwa, but vachabatsirwa kusvika kupi? Vanhu voramba vachikora chikafu kunge vanhu vari pachechi, voramba vachikora chikafu kunge vanhu vari pamuchato. Saka vanhu ngavangondoiswa pavanokwanisa kuzvirimira, vazviriritire endi vorarama normal life yavagara vachirarama.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vazivu nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Manga makateerera kuna sachigaro weMasvingo Rural District uye vari nhengo yeZanu PF, Councillor Killa Zivu, muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Chipatara cheChitungwiza chinoti kushanda kwachiri kuita nemamwe makambani hazvisi kuzowedzera mari dzinobhadharwa nevanhu vanenge vachida kupinda muchipatara ichi vachirwara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, tokusiyai maoko aGibbs Dube. Ini ndini Blessing Zulu. Thanks.